Ndinoona kuti zvinhu zviri kuitika ikozvino ndizvo zvinhu zvatakagara tichitya kuti tichazosvika pakadai, pekuti makwiriro ari kuita mutengo wezvinhu haachaiti asvika pakuti zvinhu zvaoma. Zvinhu zviri kukwira, masalari ese evanhu vari kuZimbabwe neevanhu even isusu vacho tiri mudhiaspora, income yakangofanana asi mutengo uchikwira. Tinoona kuti even nyangwe marate zvinhu zvacho zviri kungochinja chinja every day, dzatova tsoro dziri kuZimbabwe. Zvakatooma.
Saka imi matambudziko aya ari kukubatawo sei sechizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika?
Zvazviri kuita iko zvino, hanzi munoona kuti hama dzakawanda dziri kuZimbabwe maincome avo haasi kuwedzera. Tava kudzokera kunguva iya yekuti vanhu vese vatarisira kuti vanhu vari kudhiaspora ndo vachachengeta vanhu vari kumusha, nekuti iko zvino kudai hapana achakwanisa kumusha vanhu, maincome avo haasi kuwedzera. Saka hapana munhu ari kukwanisa kuafoda zvinhu zviri basic, kana ivo vanenge vachidaenda kuzvipatara, kana kuti vari kutsvaga mishonga, kana kuti iko zvino unoti wakavhura foni yako kudai uchawana zvichemo ngatiti zvabva kuhama. Asi kune mamwe ari manational crisis, musinoi takatihwa nyaya yekuti kubhindura kuenda kwakaita magetsi, vanga vasina fuel, vari kutsvagawo rubatsiro kubhindura hospital. Saka apa unoona kuti even vanhu vekudhaispora vanhu vaimbokwanisa kuti okay, ngatibatanidzei tibatsire community, tibatsire kana kuti section yekwaunobva, hazvichagoneki iko zvino. Nekuti unombotanga waita sei wambobatsira vehama vari padhuze vari kunetseka kuwana mabasic things, kubhadhara maschool fees, kutenga kana mayunifomu, kutenga kana mishonga inodiwa, kana kubhadhara mari yekuenda kuchipatara, kana iyo yetransport yekuti munhu asvike kuchipatara. Mari idzodzo dziri kutarisirwa kuti dzichabva kuvanhu vari kudhiaspora. Asi at the same time kudhiaspora muri kuona kuti zvinhuwo zviri kuramba zvichiwedzerawo kuoma. Panyaya yekuti kana takatarisa muno muuk, tiri kuona kuti immigration iri kutaura kuti kune hostile environment, handizvo vanhu kushanda kwava kunetsa kuti vanhu vawane mabasa iwayo. Saka haiko zvino zvinhu zvazochioma manje kuti uve chizvarwa cheZimbabwe, whether uri kudhiaspora kana kuti uri kutsva uri muZimbabwe machona, zvinhu zvagozha.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe?
Tinofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvichinje zvishanduke muZimbabwe kunodiwa mapolitical reforms. So responsibility yandingapa kuvanhu vese vanozvitiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti ngatibatanei tione kuti mapolitical reforms ari kudiwa aya aitwa. Handiti simba kuvanhu, isusu vanhu tisi tinofanira kuzvimiririra tione kuti zvinhu zviri kudiwa, cause pasina political reform hapana shanduko, hapana vanhu vari kuzounza mari dzavo muZimbabwe. Tiiteesa weza vanhu vari kuyauzainvesta, hapana mari dziri kupinda muZimbabwe. Tione kuti takabatana tingasumudzira sei zvinhu zvakaita sehealth, because health ikawa nyika inowa.